vagari vemubhuku rekwaKaseke vachibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR vanoti vanokashikamadzwa kuti kambani yeHeijin yakatotanga kutara pekuisa migodhi yavo mumusha mavo vasina kana kumboziviswa. Mutauriri weZLHR vakumbirai Mafunda vati vaLove More Kaseke avo vari kumirira vamwe vavo vanoti vari kushamiswa zvikuru nekutarwa kuri kuitwa nzvimbo ichange iri pasi pekambani iyi. Vanoti nzvimbo iri kutorwa nekambani iyi inosanganisira minda yavo, mafuro ezvipfuwo zvavo pamwe nedzimba dzavo. Vamafunda vati vanyorera kumukuru anoona nezvezvicherwa kumashonaland east kuti vawane ruzivo kuti kambani iyi yakapiwa rezinesi here uye kuti pakatevedzwa here mitemo yenyika.
Kukumbira tsanangudzo kana maexplanations nezvakarerekera nenyaya yekuti pane chinonzi muchirungu prospecting license here yakapiwa kukambani yeHeijin Mining Company inoda kuita zvokumaina matombo kana kuti granite kuZumba uku.
ZLHR inotiwo kunyange hazvo dai kambani ikave neresinesi panenge pakatyorwa mitemo inosungira kuti vanenge vawana maresinesi munzvimbo inogarwa neveruzhinji vanofanirwa kutanga vaita hurukuro nevagari vobvumirana. Vamafunda vatiwo vanyorerawo kuema kuti vaziviswe nesangano iri kuti rakapa here kambani iyi magwaro anoratidza kuti kuita migodhi yayo munzvimbo iyi hazvina njodzi here kuvagari.
Bunza zvakare EMA Environment Management Agency kuti pane assessment yakaitwa here inonzi muchirungu environmental impact assessment yekutarisa kuti nzvimbo yakamira sei yakamboitwa nenyaya dzekuda kuchera kana zvicherwa kana mining project iyoyi. Kana iripo vachinopfuura vati vari kudawo kuonawo gwaro iro recertificate iyoyi.
Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekupiwa kwemaresinesi ezvicherwa kumashonaland east uyewo tatadza kubata gurukota rezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi ravo. Mutauriri weema amai Amakela Sidange vati zvoni zviri kutaurwa mutsamba yazvinei navo sezvo iri nyaya yekutarwa kwenzvimbo yekuchera zvicherwa. Vatiwo hapana tsamba yavati vapa kukambani iyi inobvumidza kambani iyi kuchera munzvimbo iyi.
This letter is not for environmental management agents. Number two, if we are to look at that, we are quoted as to answer towards the environmental management environmental impact assessment. This letter is talking about pegging, which is not the pegi of EMA. And number three, the environment, we are yet to receive the full EIA application.
Tsamba iyi haisi yeema. Chechipiri, kunyange takanyoregwa tsamba iyi iri kutaura zvekutara zvinova zvisinei neema. Chechitatu ndechekuti hatisati tatambira magwaro ekambani iyi ekunyorera kuti vaongororwe neema kuti panoita kuchera here.
Asi kanzura weWard 14 vaFagio Zvondai Marowa vakaudza Studio 7 kuti vagari vemunzvimbo yavanomirira havasi kuda kuti kambani ichere matombo munzvimbo iyi. Mabhuku ari kubatwa muurongwa uhu anosanganisirawo Chimina, Mukonzi, Manyani neGotora. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vaudzawo Studio 7 kuti nyaya yekubviswa kwevanhu munzvimbo dzemadzitateguru avo inofanirwa kugadziriswa.
Idzi vagari vari kumanikidzwa vachishungurudzwa kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa kuti maChina awane mukana wekuchera nekutora zviwanikwa zveZimbabwe. Izvi zvinofanira kuti zvipedzwe. Tinotarisira kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutungamidza kodzero dzemhuri yeZimbabwe.
Vamavhinga vatiwo zviri kuitika kuZumba zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika.
Yatekeshera muZimbabwe mese nzvimbo dzakawanda inyaya yekuti China vari kupinda munzvimbo dzakasiyana vachitsvaga goridhe, kumwe vachitsvaga marasha, kumwe vachitsvaga matombo sekuZumba maramba pfungwe kwamutoko, sekuHwange kunzvimbo yevadinde, sekuChisumbanje kuChipinge, nzvimbo dzese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuHeijin, iyo inonzi nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nezvekuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.